Vachiparura zvekare chirongwa ichi icho chakamboitwa pasarudzo dza2018, mutauriri wechirongwa ichi Valiam Takura Kanhenga vati vachaita chirongwa ichi vasingashande nemapato ezvematongerwo enyika. Vati chinangwa chavo ndechekuti vechidiki vabude neuwandu hwavo musarudzo dza2023. Vaenderera mberi vachiti vanhu vechidiki ndivo vakawanda munyika, nekudaro vanofanira kuvhota kuti vagadzirise remangwana ravo.
After vavhota vakwanise kunge zvekare vachikwanisa kubvunza mvunzo nekutsvakurudza rujeko pamusoro pemaresults, nekukwanisa kuita make sure kutiwo vatungamiri vanenge vasarudzwa vanokwanisa kunge vachizozadzikisa zvanenge vasarudzirwa, kuitira kuti tese tigowanika kunge tichikwanisa kuitawo tichita participate mumadonjo akaita sana NDS1, nekuzadzikisawo the role that the youth has to play mubudiriro yenyika yedu ino.
Vati vachafamba munzvimbo dzese munyika, mumaguta, madhorobha nekumaruwa, vachikurudzira vechidiki kuti vanyorose kuvhota pamwe nekutora zvigaro musarudzo dza2023.
We do encourage kuti vadiki vese vaparticipate as candidates. Ndosaka manzwa tatara chiti ngapabviswe maage limits for senate and president. Pongobvunzo kuti for as long as munhu ane makore gumi nemasere anokwanisa kuvhota. Saka kana achikwanisa kuvhota anokwanisawo kuvhoterwa. Nekuti kana muchikwanisa kuvimba munhu nechoice yekusarudza mutungamiri wenyika, muvimbei futi neroo yekuti akwanise kutungamira nyika yacho.
Vatakura Kanhenga vati vachashanda nemapazi ane chekuita nesarudzo akaita seZimbabwe Electoral Commission neRegistrar General's Office kuti areritsure vechidiki kunyoresa kuvhota. Ari kutungamira chirongwa ichi muzvare Lisa Mauwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti vanhukadzi vechidiki vatorewo zvigaro musarudzo dzinotevera.
Saka this program specifically iri kutargeta kuti muyouth wese, whether murume mukadzi kana kuti kudini handitika, vari ipapapa. Asi chinangwa chedu ndechekuti ngative ne 50-50 balance patarget yemayouth atirautargeta. Kana tatirautargeta mayouth 200,000 in this campaign, vafanira kuita kuti 100,000 vave madzimai, 100,000 vave vakadzi. Nekuti zvokwadi zvamuri kutaura tikuzviona kuti zviri kuitika, kuti vakadzi vazhinji vanotya kumira munyaya dzesarudzo idzi.
Vati musarudzo dzapfuura vechidiki zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana ndivo vakavhota chete, uye vanoda kuti zvikamu makumi mashanu kana kudarika zvevechidiki zvivhote musarudzo dzinotevera. Vatakura Kanhenga vati kunyange hazvo vari kutambira zvigaro gumi zvakapiwa vechidiki muNational Assembly neConstitutional Amendment No. 2, vanoda kuti vechidiki vatorewe zvigaro mudare reSenate. Pari zvino munhu anofanira kuva nemakore makumi mana kuti apinde muSenate, uye makore gumi nemasere kuti apinde muNational Assembly kana kuve kanzura. Chirongwa chehashtag Leave No Youth Behind 2023 campaign chinouya apo mamwe masangano akaita seZimbabwe National Students Union ari kuitawo zvirongwa zvekukurudzira vechidiki vari muzvikoro zvepamusoro kuti vanyorese kuvhota. Munyori muzinasu vatapiwa naShechiriga vaudza Studio 7 kuti vakatoparura chirongwa chehashtag Students Decide 2023 apo vari kukurudzira nekubatsira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota.
So tine campaign inonzi hashtag Students Decide 2023. Asizve pasi pekampeign iyoyo pane chirongwa chatiri kumhanya nacho mazuva ano chinonzi icho My Vote My Voice My Future, zvichireva kuti vhoti yangu ndiro inzwi yangu uyezve inotaura ramangwana rangu.
Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vese munyika ndevechidiki, asi vazhinji vavo vange vasiri kuvhota musarudzo dzapfuura. Mapato makuru munyika ezanupf neMDC Alliance ari mushishi kunyoresa nhengo nevatsigiri vavo kusanganisira vechidiki kuti vavhote muna 2023. MDC Alliance iri kutarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu, ukuwo ZANUPF ichitarisira kunyoresa vanhu mamiriyoni mashanu kuti vavhote musarudzo dza2023. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.